Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chingawo semananga hapana rusamhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neNDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu.
MDCT yoramba mashoko yekuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano yainenge ichiita nezeki nemamwe mapato.
Ai, isu tinofara zeki ritigonera, tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai. Kana kana chambo ipa zeki zvozvi inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu.
ZANU PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa nezek, kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa munyaya dzezvematongerwo enyika ari kugunun'una. Ko, nyaya yecommand agriculture iri kushanda here? Tichanzwa kubva kuMDC neZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato maviri ane nhengo dzedare reparamende anoti MDCT neZANU PF ave kuita mimwe misangano nezek ari oga kuedza kuunza kuyanana sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Asi kunyange hazvo vari kuti zvinhu zviri kufamba pane kukandirana makobvu nematete pakati pemapato aya. Kunyange hazvo ZANU PF ichiti iri kufara nezviri kuitwa nezek, inotiwo nyaya yemasangano anoti akazvimirira asi achipinda misangano achitsigira MDCT haisi kuifadza uye inodawo kuti masangano anotsigira ZANU PF apinde misangano ine chekuita nezvesarudzo. Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanotinaurirano nezek dzakakosha pari zvino.
Takawirirana kuti tinofanira kugara tichitaurirana nezek zvinhu zvairi kuita zvichionekwa nomunhu wese kuti zviri kufamba sei. Takapedza 3 days tichikwenenzura kuona kuti ndezvipi zvinoita kuti sarudzo dzedu dzisaita kuzopikisana kana toenderera mberi. Asi munongoziva savanhu vane mbiri yokudyiwa vanongotya kuti tingangodyiwa neZANU PF, because ZANU PF ine ideology. Takavataurira ipapo pameeting kuti please, hamuhwini maelections nokutukirira zeki, munoina maelections nokuinda kuvanhu. You can spend your energies muchidai zeki adai, zeki haivhoti, zeki inoverenga mavhoti avhotwa navanhu. Endai kuvanhu, munotengesa ideology yenyu, munotengesa zvamakamirira, mugonere vanhu vaite shuviro yekuti dai tatongwawo nemi. Nekuti iko zvino vari kuona ZANU PF ichivagonera, havana rizini kuramba kuivhotera.
Asi imi sebato reZANU PF muri kufara here nebasa riri kubatwa nezeki, kana kuti pane zvamuri kugunun'unawo nezvisarudzei?
Ai, isu tinofara zeki ritigonera, tinototi dai aramba ichiwedzera kugona kwai. Kana kana chambo ipa zeki, because inoverenga mavhoti anenge avhotwa navanhu. Haitibetseri kuti tihwine, tinohwiniswa nezvatoitira vanhu, nenhoroondo yedu nemagonero edu. Ndanotwinisa kwete kuti zeki inotwinisa. Inozongoverenga mavhoti, asi tiona basa rai vari kuita zvakanaka. Havana vanofevha isu, pane havatifevhiwo patakonawo tinotudza kuti musadero, patagonawo tinambai muchidero.
Asi kavanopikisa vari kutiwo vari
ndaitwa nechigunun'uno chekungoti kana vosarudza civic society inouya kumaworkshop edaya, vandasiwa nokusarudza civic society inofarira NDC, vasingaoniwo civic society inotifarira samawo veterans. Havadi kuvadaidzawo kumasangano anenge achitrena vamwe.
Gweta vari nhengo yeCentral Committee yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi sezo chitema tina divi ratinorerekera tabata o mnyori mnyaze sarudzo MDCT vamurisi zuzwai tikava vunza vo mashandira varugita nezek.
Mfangano MDC kune punducho ya tukuwana mzigozele zetanga lichema na azopanya ya sarudzo yomika edu ya chipichiro. Pane zvakawanda zviri kuuya tinoimba kuti vazhinji makaverenga nenyaya kuti vakuuya vota zero new one kwete iya yanga iripo yavamupede yanga ine vanhu vane 200 years old yaishandiswa mavota slip kuti munhu anongovhota paanodiya wotengerwa wawa unovhota apa achikwanisa unovhota nzvimbo dzakasiyana siyana zvakare tinofara nenyaya yekuti Zano PF yakazozviona kuti zvakakosha kuti ive ichibatane pamwe chete nesu kuti tigadzire nyaya yedu yekuti nyika yedu inofamba sei.
Ivo veZANU PF vari kutiwo pane imwe misangano yamuri kuitai masangano akazvimirira oga anenge ari kuya achitsigirana nemi zvekuti ivo vanoti vaisa chikumbiro kuzeki kuti kana poitwa misangano kuuyewo masangano anotsigira ZANU PF munoti kudii nemashokwani?
Chengaose mananga hapana risina mhodzi. Isu hatina masangano akazvimiririra ane chekuita neMDC. Masangano ese ari muno muZimbabwe ane chekuita nenyaya yehondo yedumbu kuti vana veZimbabwe vakagara jikerere zvakanaka here, vana veZimbabwe vari kuwana mabasa here, vana veZimbabwe vari mavhenda ipapo paari ipapo ari kushanda zvakanaka here, and so on and so forth. So hatina maorganization anonzi ndeMDC, but maorganizations arimo anogona kuidentifya nekozi yeMDC yekutoda kuti pave nerusununguko, pave nemaguta, munhu wese adye uchipa anenge ari ipapo.
Munyori munyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizai vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tiri kutarisa nyaya yeCommand Agriculture iyo iri kutungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vanoti chirongwa ichi chabudirira zvikuru uye chakwanisa kuwanisa vanhu vanodarika mamiriyoni maviri mabasa, asi vanopikisa vanoti chirongwa ichi chakundikana zvachose. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumhanzu.
Ndo zvotaridza kuti Zimbabwe are now in charge of zvicherwa zvavo zvese zvamunoona, nyoka, miti, makomo, everything zvinge zvava zvamaZimbabwe. Ndochiva kune nyaya yamataura yeCommand Agriculture. Shuwandivudzei kana mari yakaita se 300 million ichikwanisa kupararira mumomo yavanhu veZimbabwe. Tingati zvona zvisiri kufamba here? Iye zvino nenyaya yeCommand Agriculture iyi, mari haina kubva kune dzimwe nyika asi iri kubva muzvizvarwa zvamaZimbabwe. Avo vakuona kuti hurumende inofarira kuti vanhu vatema vabudire, ndo vari kuuya nefuel, vari kuuya namachemicals, mafertilizers nezvimwe zvakadero.
Vagudu chimbopinda itidzwe, muri kuona kushanda here kuri kuita chirongwa cheCommand Agriculture ichi?
Ndokarapa muno muZimbabwe tinofamba tiyenda kumaruwa uko, tiri vanhu vekumaruzevha ndokwatakakurira tikazvarirwa. Hakuna chiriko, kungotaura. Vhiki dzapera mbiridzo ndakanga ndiri kune imwe nzvimbo kwana Mhondoro, Mashonaland West Province. Zvandakaona nemamapraza atakafamba akapiwawo vanhu iyo yeland reforming, ukaona zviripo nezvavanotarisira kuti vachakohwa, hapana zviripo. Vazhinji vacho kungokwanisawo kuti vangangoita kunge zvataita zviya tiri kumareserva, kungokwanisawo kurima nokukohwa zvako zvokudya nemhuri yako. Zvokuti handi Command tichazoendesa 2-3 million tanzi chii kuZMB, hakuna, kungotaura. Ndosaka ndiri kuti zviri paground nezvinotaurwa nevakuru veZANU hazvipindirani. There is a mismatch pane zviri paground zviri kuitika pasi nezvavanogereketa nezvavanotaura. Zviri kutaura Comrade Gadzira hazvindishamisi. Kwachirumhanzu ikokoko nokunaya kwakaita mvura kudai, ukaenda kwezvozvi kune nzara inohisa zvokuti vanhu vanotoda kubatsirwa kupuwa food aid iyo mvura yakanaya, nekuti vazhinji havana kunge vachikwanisa kuwana mafertilizer, compound D, ammonium nitrate top yakashaikwa yaingopuwa vamashefu.
Alright, regati mbodzoke kwamburi vachirumadzu tichibvudza kuti mazuva apera yatakazonzwa mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti kwakawaniswa vanhu mabasa vangasvikaiwo mamiriyoni maviri nekuraudzira nechirongwa icheo chechekomanda agriculture. Ichokwadi here?
Kundizvozvozve, saka munhu wese angari mumunda achirima, dambudziko rina vanhu vazhinji ndirokuti kana tichinzi employment, ivo vanhu vari kufungidzira kuti madzimai edu anenge ari kudzimba iko, vana vedu vanenge vapfuura above 18 years kana kaenda kumunda, kunonzi is not employment. Saka zvinotivhiringidzei kuti vanhu vazvinzwisise. Ndosaka tichiti yedidibini kuti vanhu vanobuda mupfungwa dzavarungu vachizviisa kupfungwa dzavanhu vatima, vachaona kuti munhu wese anga achishanda.
Vagu, tupani mabasa akadai
here? Vice President, vavamunanga
vavabvunza Comrade Gadzira. Vice President Emmerson Mnangagwa, munhu mukuru igweta.
Pavakataura
iwo kuti hanzi tacreata 2.2 million jobs, indakafunga kuti pamwe kuda vari kuita nyambo vari kutamba. Nokuti zvokwadi munhu mukuru akaita savamunangagwa kuti varekete vataure zvakadaro, haa. Handiona sokuti inyambo wakuda vavaidi vaitamba zvavo. Ivo vanoziva, vanozviziva pamwoyo pavo in his heart of hearts kuti hakuna zvakadaro, 2.2 million jobs hakuna.
Avo vanga vari mutauriri wemudct vaobert gutu uye manzwawo kubva kune vanoongorora nyaya dzezve matongerwo enyika vakarerekera kuzanup f uye vari murimi vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nava Nathan Gomo, mukuru weCivil Protection Department muhurumende. Tatanga nekuvabvunza nezvekubatsira kwavari kuita vanhu vari kumaruwa vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura vakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo zvavo.
Tinoziva kuti infrastructure ndiyo yakanyanya kukuvara, saka mukufamba kwenguva tichiri kutarisira rubatsiro rwokuti tigone kuva nezvivakwa zvedu zvidzokere pazanga zviri, asi taakutarisira kuti zvinge zviri nani kupfuura zvazvanga zviri, nokuti taakuziva kuti kukauya mafasha makadaro paakudiwa zvivakwa zvakasimba sei.
Zvinoreva here kuti zvimwe zvinenge zvaakubviswa pazvanga zviri tichitarisa zvikoro izvi?
Tikatarisa sekucholocho chokwadi, tichitaura nemi pari zvinezvi, tiri kutotarisira kutoti tibvise vanhu vamwe pavanga vari, nekuti hatichadi kuramba tichingotaura nenyaya yezvemafashamu nevanhu vari kuwirwa nemafashamu. Tonga tava kutotarisira kuti vanhu vamwe vabviswe pevari vachienda pamwe patinofunga kuti panonga pari nani. Apa ndo patinotarisira kuti hati tiri cholocho chete changa tichizoitira mamwe matunhu akawirwa nedambudziko rakafanana neriri kucholocho, asi zvinogona hazvo kutora nguva.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu izvi?
Vanhu vanozvitambira nekuti dambudziko ravakasangana naro mukomazulu iguru kupfuura ravangazoda kuzotarisana naro zvikana zvadzokorora. Saka vanhu vese hapana ari kuramba. Handina kumbonzwa kana runyero kupi rwemunhu anotaura kuti ini handidi kubva pandiri. Munhu wese akangotarisira kuenda kwaari, ende pari zvino karikiriki kuti dai tagona kuti pedza zvese zvatoda kuita mvura isati yatanga kunaya.
Tichitarisa kunzvimbo dziri kumaruwa kana kuti kumareserva uku, ndekupi kwamuri kunyanyoshanda zvakasimba iko zvinezvi kugadzirisa iro dambudziko?
Hurumende inowanikwa pese pese. Hurumende haikwanisi kungotarisa dunhu rimwe chete, asi tinonyanyotarisawo kwakanyanyowirwawo nedambudziko guru kunova kucholocho. Asi mukatarisa kunaana Umgusa, kunaana Ankaye, kunaana Lopane, anabulilima, Mangwe, Gwanda, Umuzingwani, Insiza, Mberengwa, Gokwe North, Gokwe South, Chirezi, Mwenezi, Chivi, Mashingo, South District, twenda kumanikaland, Mutare, Bohera, Kariba, Urungwe, Guruwe neMaundawe. Ndo dzimwe dzenzvimbo ine matambudziko akafanana neiwawo. Hatinotarisira izvozvi tiri kumbopa zvedu zvinhu zvinonga zvichiuya, asi tiri kufunga kuti taita kuona kuti vanhu tivabvise unoita kuti varambe vachivirwa nedambudziko remafashamo iroro.
Mukupeta nyaya yedu vangomo, tichitarisawo kuti kana paine vamwe vana veZimbabwe vanga vari kunze kwenyika kana kuti munyika vanoda kubatsira, vanoita sei?
Ndo zvatakatotarisira izvozvo mukomazulu. Ndinofunga masvondo matatu apfuura tine vana vekubulilima vanosenza kune dzimwe nyika kunana Botswana, ndo pedyo nebulilima kaho. Vakatotipawo zvimwe zvavakatipa kuti tibetsere kunana bulilima, vakabatsirikana zvikuru. Saka kana paine vamwe vanoda kutibatsira vanotibata isu vebazi rezvekubatsirawo vanonga vavirwa nematambudziko akadai. Asi vanogona kuuya kubazi rezvematunhu zvivakwa nedzimba. Tinowanikwa pamakombe building, kana kuti vari zvakaita kwamuruko mhiri kwemakungwa mukomazulu, vanoenda vanotimiririra kumaembassies edu enyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaNathan Komo, mukuru weCivil Protection Department, vanga vari parunare muHarare.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Busi Mhlanga, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica pari zvino. Tombonzwa nhoroondo iya muzvare Mhlanga kuti vakabva sei kuchindunduma kwavakange vari kuchikoro vachienda ivo kunoita zvidzidzo zvepamusoro kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita henyu, ndinofara kuva pano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndakadzidza kunonzi kuChindunduma High School. Pokutanga regai nditangire kuprimary school, kana kucrash kana muchindibvumira. Ndakadzidza kuMount Darwin, ndiko kwandakakurira. Ndakaita zvidzidzo zvangu zveprimary school kuMount Darwin Primary. Ndakadzidza ikoko, ndakasumudzira zvidzidzo zvangu zvesecondary, ndakaenda kunonzi kuChindunduma High School. Ndichibva kuChindunduma High School, ndakaenda kunoenderera mberi nefundo yangu kuSouth Africa. Inini ndakakurira kuMount Darwin.
Mm-hmm.
Mount Darwin town iri kuMashonaland Central. Vanoi classify sekuti growth point panguva iyoyo. Yanga iri nzvimbo kunoitwa mining nefarming. Yairisi dhorobha rekuti rine mukurumbira chaizvo. Saka nditi ndiko kwandakakurira. It was a very small town. Vasikana vazhinji vemunzvimbo iyi vaienda kumachild marriages. Vairodzwa vachiri vadiki. Vamwe vacho they would voluntarily do so, vasina kumanikidzwa kana navabereki, asi kungosarudzawo kuti ndaakuda kurorwa nekuti zvaita kunge zvinodadisa. Inini pamanguzuva ndaikura mudhorobha iro. Saka kuti mukana wechikoro wauya kana chikoro, zvinhu zvanga zvisinganyanyi kukurudzirwa chaizvo. Taitongoziva kuti takapedza grade 7 mumwe wedu akunororwa, kana kuti mumwe wedu akunotengesa, akunoenda kuMozambique vachinotengesa kana vakuita zvefarming. Asi inini ndakashingirira, ndakada zviri mberi, ndakada upenyu hwakasiyana nehwandanga ndiri kuona shamwari dzangu, hama dzangu, zvandaiona zvavanga vakupinda mazviri. Ini ndakatisarudza kuti ndinoda upenyu hwakanaka, upenyu hwekuti kana ndakutarisawo kumashure ndoonawo kuti pane zvandakaitawo, pane zvandasiyirawo vamwe zvakanaka.
Ungati wechii chakanyanya kukushingisa tambonzwa uchitaura kuti mai panguva iyoyo vanga vasiri kwamaigara? Mai vanga vari kupi pamakasara na baba?
Mai vakaenda vakanogara kuBelgium, vachizopfurira kuti vanogara kuThe United Kingdom. Mai vakaendeswa kunzvimbo iyi nekuti economic hardships. Vakasarudza kuti vakatigarisa pasi, vakaona zvakakodzera kuti vapfurire mberi vanotsvaka basa kuti tiwane imba yokugara, kuti tiwane mari yekuti tienderere kuzvikoro kwataishuvira nekwataida. vakatudza kuti kuti vange vari pamwe chete na baba nesu zvainge zvakaoma kuti zviitike. Saka ivo vakaona kuti regai vaende kunze vanoshanda.
Chii chakazokupa drive kana kundiso yekuti kuti aiwa inini ndikapedza panapa ndauda kutoenda ku South Africa iye zvine zvawa muno mu America?
Inini ndine mukoma mumwe chete ndiye musikana wokutanga anonzi Yvonne, kozouya ini, kozouya hanzvadzi yangu neumwe munin'ina wangu. Mukoma wangu ndiye akatanga kuenda ku University of Pretoria. Iyewo ndiye akandikurudzira kuti zvinoita. Ainge asinawo kupasa ma A levels ake zvine mukurumbira. Asi nekuda kwekuti ndakaona achishingirira kuno applya. Tose tichibva mu environment iyo yakafanana, tichigara pakafanana, tichidya from the same pot. Ndakaona ane tariro nezviroto zvekuva munhu ane chiremerera mu society make. Ndiye akatanga ku applya akaenda. Saka ini ndaingotarisira ndichingoti ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu. Ndoda kuitawo zvaita mukoma wangu kusvikirawo ndazvipa simba rekuti ndidzidzewo ndichiterawo maakafamba imomo. Ndakati kana akafamba nenzira yandakafamba nayo, inini chinonditadzisawo chii? Ndobva ndafambawo nenzira imwe chete iyoyo ndava pano.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Busi Mhlanga, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa nemukana uno.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga akandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvehuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe, vaJames Maridadi, kuti tikurukure pamusoro penyaya dzehuori hunonzi huri kuitwa muhurumende asi husiri kutorerwa matano. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMaridadi.
Ndinotenda.
VaMaridadi, mukatiudza kuti basa rinoitwa nekomiti yenyu nderei?
Komiti iri munyika dzakawanda pasi rese. Komiti yakaonekwa zvakakodzera nevemapazi emaparamende vamiriri vevanhu kuti vange vachiumba komiti yakadai, nekuti dzakaonekwa kuti pasi rino rese nyaya dzainoshungurudza vanhu inyaya dzehuori dzinoitwa kunyanya nevanhu vari muhurumende. Zvinova zvinoita kuti vanhu vanomiririrwa nevanhu vanomirira vanhu muparamende vatadze kunge vachiita basa ravo zvakanaka, nokuti mari yese iri kuperera muhomwe dzevanhu vashoma, haisi kuzosvika kuvanhu kuti ivando dzeupenyu hwevanhu. Saka pakazoonekwa kuti ngapatangwe sangano rinonzi APNAC, African Parliamentary Network Against Corruption, rinenge richiona kuti nyaya dzehuori dzakamira sei, richibudisa nyaya dzehuori pachena, richiedza zvakare kuti rishande nehurumende nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega anorwisa nyaya dzehuori munyika. Saka ndikati ndotonzwo kana kuti chinangwa chesangano redu.
Saka kuti imi muzopinda musangano iri muri muZimbabwe zvakafamba sei, rakaumbwa sei muZimbabwe?
Pane sangano ratinoti riri pamusoro pacho rinonzi GOPAC, Global Parliamentary Network Against Corruption. Saka sangano iroro zvarinoita rinoti maparamende enyika nenyika ngavange vane ravo bazi rinonzi APNAC. Saka ndobva maparlamentarians vaona zvakakodzera kuti ini ndiite sachigaro wacho chairman, secretary general, munyori mukuru webazi iroro ndi Honorable Kindness Baraza veZANU PF, vachiteedzekwawo namai Priscilla Misahira Mbumushonga vanomirira imwe MDC. Saka ndingati executive yedu ine vanhu 11.
Mashandiro esangano iri kana kuti ekomiti yenyu muZimbabwe muri kuona muchishanda sei?
Ndingati inini chinoita kuti chishande zvakanaka zvinoenderana nekuti sachigaro wacho anoshanda sei. Sachigaro wacho ukaita kuti zvinhu zvishandike zvinoendeka. inini ndiri munhu anozivikanwa ndiri nyaya dzekuda kurwisa huori. Nondo unati huori ndo wakuwadza nyika. Saka ndikati kubvira pandakaitwa sachigaro pane mwedzi mumwe chete nechidimbo apfuura, ndiri kuti kune vandinoshanda navo vakomana, ngatiregei kumira, ngatimhanyei nenyaya dzehuori tidziburise pachena. Kunyanya-nyanya vanhu vanonzi maduty bearers vari mumaofisi anofanira kuti ange achipa zvakakodzera kuvanhu, vachitadza kuita izvozvo nekuda kwehuori, tinoda kuti zviburise zvizikanwe pachena. Saka ndikati ndo zvandiri kumhanya nazvo pari zvino. Saka panenge pane batamupfupi batamurefu panyaya iyoyi kusvikira na parliament ino yapera muna 2018.
Asi muri kuona muchitsigirwa here nevari muzvinhano zvinofanira kunge zvichiendesa vari kuita uora ava kumajeri?
Nyaya rinanyongonesa ndeyekudai so, vanofanira kunge vachiritsigira kuti vari kuita uori vaende kumajeri ndo vamwe vacho vane uori hwacho. Ndo vamwe vacho vatiri ava ndo vanofanira kuti vari pamberi vachienda, vamwe vachitevera kumashure. Saka toona kuti rutsigiro runokwanisa kuti netsei. Asi kana tichida kutaura rutsigiro, hatitaura rutsigiro rwemunhu, munhu akazvimirira semunhu, sedungamunhu. Tiri kutaura ofisi yemunhu. Kana tichitaura yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, hasi kutaura makomishinazi kuti komishina nhingi, takutaura Zimbabwe Anti-Corruption Commission sebazi racho rese kuti mutemo unoti chii nenyaya yekurwisa corruption yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tobva taonawo kuti matare edzimhosva, bumbiro remutemo rinoti chii maringe nematare edzimhosva nekurwisana kwavanofanira kuita nenyaya dzeuori.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamaritadhi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Ndatenda hangu baba, ndatenda zvikuru.
Manga makateerera kuna sachigaro wekomitii yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption muZimbabwe vaJames Maridadi, vanove mumiriri wemabvukuta fara mudare reparamende vari vebato reMDCT. Muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Asi tisati tapedza chirongwa chedu, regai timbokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser na Mafike Zulu. Ko kambo sendekera kubva kuna Ja Praiser featuring Mafike Zulu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa, hamawadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. MDCT yoramba kuti masangano akazvimirira oga anoongorora sarudzo anoitsigira mumisangano inenge ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. ZANU-PF inoti iri kufara nemabatirwo ebasa ari kuitwa neZEC, kunyange hazvo vamwe vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzeshona pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City murare zvakanaka vatereri toksia mina Chris Gande munau the Sindebele.